chinombonzi musangano wekudavos unoita kana muchiri pagore ndoweni uyu musangano unosangana hurumende nevanhu vemabhizinesi vachitaura nezvokukosha kwemabhizinesi pasi rose uyezve nokuratidzana kuti chii chatingaita chinoramba kuti mabhizinesi ainde mberi. Saka Zimbabwe senyika yatinoti yava noutongi hutsva ndeimwe nyika yakadaidzwa kubva kuAfrica. Kune nyika gumi dzakadaidzwa kubva kuAfrica ende Zimbabwe ndo imwe yacho yakadaidzwa. Yakadaidza president Mnangagwa kuti vauye vazotaura pamusoro penyika yavo. Saka zvakakosha ndokutoti vataurire pasi rose kuti pasi rose rizive kuti Zimbabwe yakamirira chii, chii chainoda, chii chachinja muZimbabwe nezvanga zviripo. Saka yakakosha chaizvo ndeyekuti muchirungu anoti do or die. Kana vakagona kutengesa nyika yedu nemitemo nezviri mukati munomu ndo pavanototi ipapo vachakunda mune zvakawanda. Kana vaya vanga vakaisa zvisungo zvemaekonomi zviya izvi vanobva vatozviona kuti ngatisunungure uku kwanaka kuti vanhu vaende vanoita mabhizinesi. Saka yakakosha zvikuru haningati kuti ndo chinhu chakanyanya kukosha kupfuura kana politiki dzomuZimbabwe pamusangano wavari kuenda nhasi.
Asi idzo nyaya dzezvirango idzi hadzikanganisewo here vamwe vemabhizinesi? Pangaitwe sei, vangatsanangure sei kuti vanhu vaone kuti zvinhu zvinenge zvaanani muZimbabwe?
Ngatibvumirane kuti mitemo yakanga yakaiswa nana Britain nana EU neAmerica yanga iri yoku yakaiswa pabva nyaya dzokuti Zimbabwe yakatora minda yayo, yakatora ivhura yega pakuvanhu vatema. Ndo pakaunzwa zvisungo izvi zvemaekonomi zvisina kunaka. Saka iyoyo ndeimwe nyaya yokuti Zimbabwe haise yakati gaise mutemo. Nyika dzepasi rose ndodzobva kuzoonedzeka kuti zvinhu zvavakaita izvazvo zvakakodzera here kana kuti kwete, nokuti zvazvo zvakaratidza kuti zvakadzvinyirira vanhu vatema muno munyika. Saka zvakakosha kuti nyika idzi dzanga dzakaisa mutemo kuZimbabwe yekuti maekonomi yavo irege kufamba nenzira yakarurama ngadzibvise. Kunoti America, Britain neEU ngati nemacommonwealth vana Australia vana Canada vanga vakaisa mitemo yakasunga iyo, ngavasunungure kuti Zimbabwe izviite zvinhu zvakanaka. Why that ngavasunungure? Nokuti vamunangagwa pane bill reindigenization vakarisudurura zvakanaka kuti risanyanya kukanganisa vanhu kuuya kuzoinvesta muZimbabwe. Chinhu chavakasiya paindigenization chinofanwa 5150 vakasiya chete platinum mineral nediamonds zvimwe zvese vakasunungura kuti munhu wega wega anda kuinvesta muZimbabwe anouya kuzoinvesta. Kana auya kuzoinvesta muZimbabwe unogona futi kubudisa maprofits ake achienda nawo, hapana chakaipa. Saka izvo zvinopa mukana wokuti chero ukasimba citizen weZimbabwe asi unogona kuzoinvesta muZimbabwe uchibudisa zvinhu zvako nenzira yakarurama. Zvinezvobva wakubuda of course nenzira yakarurama, haikona kuzobane zvinofudo zvako. Saka ndoona zvinhu zvakakosha zvavari kutaura izvi kuti ngavabvise mitemo yavakanga vaita yemanyika dziri kunze yokusungira Zimbabwe kuomesa kuti indastri dzavo dzisafamba zvakarurama.
Ko tichitarisawo kanyaya yekuti vamwe vanochema-chema kuti mitemo iri munyika macho inogona kukanganisawo vekunze vachitarisa nyaya dzekuti pada mari inobhadharwa vashandi inenge yakati kwirei, nekuti muri kuonaka kuti kunana China zvinenge zvakachipa, vamwe vakuendawo kunana Mexico nedzimwe nyika dzakadaro daro, kana vemabhizinisi emuno muAmerica vamwe vari kutizawo muno vachienda kunze kwavanotiko kunobhadharwa vashandi mari shoma.
Inini ndiri samuzvina business muZimbabwe patakakanganisa senyika ndepekuti munhu anobhadharwa maawa apfuura, whether waprodusa chunhu kana kuti hauna unongobhadharwa. Izvozvo zvaratidza kuti pasi rose tisitega takaita zvinhu zvisina kururama.